Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tishitepe nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wesvondo chikunguru 2017. Makateerera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Commission iri kufanofambisa mabasa mukanzire yechitungwiza inoburitsa nechisimba midziyo muofisi ya meya wechitungwiza avakambomiswa basa.
Kusatendwa zviroko vasikwa basa asi kana dangandari chisimisa udopa vanogona kuita masimba ekuti vatiesoutitio kwete kuti vatore zvezvangu kukanda panze sameya kutadza kukoshesa meya vakatadzwa nevanhu.
Mhuri dzinodarika zana nemakumi mashanu dzodzingwa pamapurazi maviri anoti Stanley neDoroth Mall ari pedyo necheGutu.
Mbudzi, mombe, huku zvirikuiswa kurodhi votomupampo kugara parodhi wezi haana kukuzviendesa andezvo. Saka tiri kuuraya vanhu.
Exactly.
Tiri kuvaurayi.
Nhasi muchikamu chedu chechitendero tichakupai hurukuro yatakaita naBishop Godfrey Taonezvi veAnglican Church Masvingo Diocese.
Tienzo redu kufu ndoro kuparidza vhangeri asina kuparidza kwatinoita uku tinotarisawo magariro evanhu panenge pachida kuti vanhu vasimudzirwe upenyu hwavo.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Commission iri kufanofambisa mabasa mukanzuro yechitungwiza iri kutungamirwa navamadzudzo pawadyira inonzi nemusi wechina chapfuura yakaburitsa nechisimba kubva muhofisi midziyo yameya wechitungwiza vaphilip mutoti avakambomiswa basa vachipomerwa mhosva yekusafambisa basa zvakanaka. Vamutoti vanoti vakaudzwa nevashandi vekanzuro kuti gonhi repahofisi ravo rakapazwa zvinhu zvavo zvinosanganisira magwaro ekanzuro zvakaiswa panze. Vanoti vari kushamisika nedanho rekomisheni iri sezvo vasati vadzingwa basa kana vokumiswa pamberi pematare vachipindura kunyaya dzavari kupomerwa. Vamutoti nemamwe makanzura makumi maviri nevana vakamiswa basa mwedzi miviri yadarika vachipomerwa mhosva yekusafambisa zvakanaka mari dzekanzuru uye kusaita basa nemazvo. Studio 7 yakundikana kunzwa divi rekomisheni iyi panyaya iyi. Ngatinzwei hurukuro yataita navamutoti.
Ndakafonerwa naHR achinditaurira kuti atumwa nekomishoni kuti varida kuburitsa zvinhu zvangu panze muofisi mangu kuti vashandise ofisi iyoyo. Ini zvinova zvinhu zvakandikatyamadza kuti komishina inogoda kusenzesa ofisi yameya, iyo meya vakasasendwa. Kusasendwa zvireve kuti vasikwa basa asi kana dangandari dismissa ndopa vanogona kuita masimba ekuti vasenzese ofisi iyoyo kwete kuti vatore zvinhu zvangu kukanda panze sameya kutadza kukoshesa meya vakasadzwa nevanhu. Saka izvo zvaifanira kukoshesa sinsi nyaya yangu iri mumatare ende tribunal yacho iri kunonoka madhezi atakapfuura ende vasi kufamba. Saka ina ndichaziva saka ndakuona vanhu vakukanda panze zvinhu kutangidza zvine chinangwa zvokuti kudzimisa kwebasa ndinofanira kuti ndikandwe kudaro sepanze.
Saka vakaita sei? Makavapa kii here dzokuti vapinde muhofisi menyu?
Kwete havana tombondikumbira zvekii. Vakaita 3 days vakambotuma dhiraivha kuti apinde avhure. Ndofunga vakatuma vashandi vanosvika 4. Vashandi vese vakaramba vachiona kuti hazvina kodzero kuti ofisi yameya ipwanywe. Saka ivo vacho vekomishoni hanzi ndivo vakazopwanya vega vachiti meya hana simba. Isusu takangofanana naminista. Saka ndizekuti minista sinzi vakandimisa inini vanogona kuti vaite izvozvo bhozi inini sameya wechitungwiza ndakatya madzoni ako. Gweta rangu rakatovanyorera tsamba dzichiratidza kuvaudza kuti regai kuita izvozvo. Saka vakangoita dedaro.
Saka zvinhu zvenyu zviri panze here kutaura kuno kana kuti zviunganidza makavana pamazvichengetera?
Inini minista vakati ndisasvikepo. Saka zvino zviri kungotsakatika nenyika zvakadaro bhozi inini ndiri kutevedzera mutemo wavakanditaura kuti ndisasvikepo. Sana nhasi handa kusvikapo saka zvinhu zvacho vakangozvikanda nalazi amhere kuti zviripo here kana tichafamba sei.
Koyo minista matimavazivisawo here nedanho irori?
Ndida kumbotaura navo because wacho akabvura kati iye pate zvake ndiye minista, saka ane vari kusevenzesa masimba aminista, saka ndoo zvandakaudzwa napr wechitungu zvachindaura kuti ndoo danho ratorwa nekomishoni.
Saka muchaita sei manje?
Gweta rangu raradza kupokana nazvo, ratiri kutora nyaya yacho kuisawo kumatare.
Vanga vari vakambomiswa basa sameya wechitungwiza vaphilip Mutoti vari parunare kuchitungwiza kwakare nestudio 7. Mhuri dzinodarika zana nemakumi mashanu dziri kudzingwa pamapurazi maviri anoti Stanley neDorotsmore pedyo nechegutu. Mutoro wedu wenhau Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vazhinji vevanhu vari kudzingwa ava vakaenda pamapurazi aya mugore ra2000 apo pakatanga chirongwa chekutora minda kuvarimi vechichena. Asi vanoti zvinhu zvakatanga kushanduka gore rapera apo vakaona masamanisi vachinzi vabve pamapurazi aya zvichinzi ave ava Samuel Nhakaniso avo vane magwaro anotsigira kuti mapurazi ndeyavo. Varidzi vemapurazi aya vanosanganisira vaLivingstone nyama dzavo vakakwidza nyaya yekuda repamusoro vachiti vainge vaine magwaro ekuti ndivo vakapiwa nzvimbo iyi. Mapepa ari mumaoko estudio 7 anoratidza kuti vaNhakaiso vakapiwa mapurazi aya mugore ra2008 muna zvita, asi vanyama dzavo avo vaimbove murwi werusununguko vane masamba anoratidza kuti vakapiwa purazi muna 2006. Vanyama dzavo vaKingston Mbwititi nevamwe vanosvika zana nemakumi mashanu vane masamba akanyorwa navaDidmas Mutasa avo vaimbove gurukota rezveminda. Asi vanyama dzavo nevamwe vavo vanoti vanoshamisika nekubviswa paminda yavo nekuti dare repamusoro ranga risati rapa mutongo panyaya iyi. Vanyama dzavo vanoti hapana tsamba yavakaona inokanzura ofaleta yavo. Vanyama dzavo avo vaimboshanda muchiuto vanoti vane tsamba yekugara papurazi uye vane makore anodarika gumi vari papurazi iri.
Asi kukuti ndakatanga kuendeswa kuhigh court ndapfekerwa pasi pemasquatters ari papurazi. Asi inini ndiine tsamba yeministry, tsamba yangu haina kuvhidhiwa. Then ndikagarapo iko zvezvi ndine 10 years ndiri papurazi waakundidzinga sezvizvi.
Vanyama dzavo vanoti chinonyanya kuvarwadza ndechekuti chivage chavo chiri kuraswa ndechechirongwa checommand agriculture icho vanofanira kudzosera sezvo vakapiwa mbeu nefotireza.
Chimwe chiri mumunda chimwe chakazara mudara rangu ndiri kungofura hafu yacho ndine 10 hectares. Kutotaura kwatiri kuita charaska chakawanda nokuti ava vanhu vakachibvisa Facebook vambochiisa mupurazi raumukovereti matandike ndobva wazochibvisazve tichingochukunyuka zvachiri kuita chakasiya murwi.
Sabhuku wenzvimbo iri kubviswa vanhu amai Josephine Matanike vanoti vanorwadziwa kuti vanhu vari kubviswa muminda mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe varipo pasina zvavari kuita.
Munhu wese akazvinzwa kuti purezidhendi vari kukudziridza komanda agriculture. Nhasi komanda agriculture yayo yakaraswa musango, hurumende iripo, purezidhendi vedu varipo. Tiri kukumbirisa zvikuru baba vaMugabe kuti ngavaongorore zvizhinji pamusoro penyaya iyi. Isiri masabhuku emuno munzvimbo wemuno tarwadziwa.
Amai Matanike vanoti vanhu vakarwira rusununguko havafanirwe kunge vachibviswa muminda nekuti ivhu ndiro ravakarwira.
Wavheti akarwira nyika inoi, akarwira ivhiri, ndora vakarwira ma 10 years vari musango vachirwira ivhiri. Nhasi isusu tiri kukumbira purezidhendi kuti vapindire pamusoro penyaya iyi.
Vaimbove murwi werusununguko vatichaona shangiwa vanochinorwadza ndechekuti pavakaenda kuhondo dzimba dzavo dzakasara dzichiparara, asi nhasi vave kudzingwa zvakare muminda mavanga vave kuti ndiwo misha yavo.
And to worsen matters vanhu vakaita semavo veterans handiti vachienda kuhondo misha yakasara ichipwanywa.
Exactly.
Which is known by everyone.
Exactly.
Worldwide handiti ka varungu vaipwanya pamusha wabviwa nemurume, which means uyu munhu haana musha. Mbudzi, mombe, huku zvirwiswa kurodhi votomupampo kugara parodhi wezi haana kwekuzviendesa. Handiti saka tiri kuuraya vanhu.
Exactly.
Tiri kuvaurayi.
mumwe ari kudzingwawo vatawanda mberi piri vanoti havana pekutangira vave kutomirira hurumende kuti varatidze kwekuenda sezvo vasina mumwe musha.
Vane chenezi muri panzi munova kutakwa nehurumende munoifana yogara apa tichikuchakira ipo kuenda kana pari ipo kuenda munova kutakwa nehurumende munoisa apa munova kugara straight hapana zanatina atigoni kuona nzvimbo kuti zvisa isu pachedu amai angu tinofanira kubvira zvinotaura hurumende kuti chindai apa sekutakwa kwaitwa ne High Court.
Mapurazi maviri aya Estelle neDorothy Moore aive ava Francis Claude Whitkins avakatenga mugore ra1972 nemadhora zviuru makumi mashanu nezvisere akazotorwa nehurumende mugore ra2000 achigoverwa vanhu vatema muchirongwa chehurumende chekugarisa vanhu patsva. Ndakamirira Studio 7 muchegutu ndine ata achigoriwa.
Bato reMDCT rinoti rinotambira nemaoko maviri kupinda kwavangosana moyo pamwe namzvarefadzai mahere mune zvematongerwo enyika vari kumapoka kwavari ikoko sezvo bumbiro remitemo yenyika richipa mukana kumunhu wese kuti aite zvaanoona zvakakodzera. Mutauriri weMDCT Vaobet Gutu vanoti bato ravo reMDCT handiro chete bato rakanzi rinofanirwa kupikisa hurumende. Izvo zvinotevera kushoropodzwa kwevaviri ava nemapoka akawanda kusanganisirawo dzimwe nhengo dzebato reMDCT vari kuona sekunge vaviri ava vaifanirwa kupinda kana kubatana nebato ravo. Ngatinzwei vaGutu vachitsanangura.
Isu sebato reMDC tiri bato rinoda zvedhemokrasi, rinorwira dhemokrasi. Kubva tichirambwa mugore ra1999 kusvika pari zvino tiri kurwira democratic change kuno muZimbabwe. Saka timbozofa takagununa kana kugumbuka kuti kwaita vamwe vana veZimbabwe vasimudzawo ruoko rwavo kuti ini ndodawo kurana for office ya president kana kuti ndodawo kurana for office yeu member of parliament kana office yeu councillor. Nokuti ndozvatinotochemera izvozvo tichiti kuwanda uya. Nokuti nyaya iripo ndeyekuti hatidi kuti tiite muchirungu yanonzi intolerance yokuti vanhu vazviitire ivavo kuti vanoda kuitawo mapuresidendi, vanodawo kuita maMP. Isi chatinorwira kuti vana veZimbabwe vave vanokwanisa kukwikwidza murunyararo.
Vamwe vanoti mbeva zhinji hadzina mashe. Ndo zviri kuchemwa nevakawanda kuti mapato anopikisa awandisa muZimbabwe kana kuti vari kukwikwidza vawandisa muZimbabwe. Munotiwo
ichokwadi, ipapo ndinozwanana nevanhu vanotaura saizvozvo. Saka tose tinoziva kuti zveshuwawo tikaita zvipoka zvipoka, tikaita mapati akawanda pari zvino, ndinonzwa kuti hanzi mapolitical party muZimbabwe ava kutosvikawo makumi matanhatu nemana. Saka zveshuwawo uchiona kuti isu tiri nyika yetinongoti nyika doko, tine vanhu 14 million chete. Kuda pa 14 million ipapo vacharejista kuvhota kuda havapfuure 6 million. Saka kuti uti nyika yevanhu 6 million vanonzi ndo vachavhota yoita mapato anokwanisa kuita iwo makumi matanhatu nemana, hazvechowo zvinotiita chisekeso ekundoko kune dzimwe nyika. Asi zvinonetsazve ndechekuti kana tati isu kune multiparty democracy, hapanawo zvatingaita SNDC kuti titi vamwe vadawo kuti vapinde mudandaro rezvematongerwo enyika toti mazviitirei. Nokuti hatidi kuti tizonzi totendekwa nechimunhu tinotendekwa kuzano kuti zano haidi vamwewo kuti vaite zvepolitics kuti vatonge nyika.
Vanga vari mutauriri weMDCT Vaobet Gutu vari parunhare muHarare neStudio 7. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa909am, pa4930 kana pa6065 ne15460 kHz pashortwave.
Tinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Nasi taita rombo rakanaka tatsikwa namukoma kuda matibiri vanoona nezvekudzidziswa kwegwara remusangano mubato rinopikisa reMDCT. Tinokutambira ini mfaro pano pa Studio 7 mukoma kuda.
Naita basi. Akati mukoma blessing.
Aiwa isu tiri nani. Nasi mukoma kuda tida kuti tinge tichirangarira vechidiki veMDCT vakatsakatika vakawanda vacho vakaitwa kafira mberi vakafa muna chikumi 2008 apo pangepo itwa sarudzo dze runoff dziadzia pane vakawanda ka vamaiziva apa mungataure kuti ndana ano amuchiri kutondera
ya ndinorangarira vakomana nevasikana vakawanda vamwe vacho ndingavandisisa varangarire nemazita ndinorangarira Joshua Bakacheza akanga ari mushandi wemovement for democratic change ari driver ndinorangarira Peter Chokururama ndinorangarira Tondera Indira ndinorangarira ana Kane Nyeve nana Kauzani vamwe vamwe wakapondwa
asi muri kuti imi vanhu vakapondwa pane humbo here wakati tsvikiti wekuti rangariri bato reZANU PF
zvakaoma zvauri kundifunza mwana wamai tinozviziva kuti ZANU PF nguva iyoyo ndiyo yakanga iri kumanikidzira kuti 27 June wamugabe muofisi nemasimba kana kuti nechisimba zvisinei nezvido zvevanhu saka ndiwo wakangova neslogan iyoyo tinoziva nzvimbo dzese dzawakafamba kuna namachonari central kuna namachonari east vanhu vavo vachitaka vanhu nekuponda misi nenguva vanatondera indira vakauya vakatorwa kana isiriyo iyo ZANU PF ndo yanganga iri hurumende iri kutonga ingatotitaurira kuti ndiani akasvika usiku kana kuti mamba kwedza pamba patondera indira akamutora akamuuraya nokuti ndivo vanenge vari vane mapurisa anofanira kutirira vanhu vezimbabwe vangatotiudza ndivo kuti Joshua Bakacheza akamuuraya akanomukanda kusango rekutirisi ndiani nokuti ndivo vakanga vachizviti hurumende panguva iyoyo
semaonerenyu chii chakapa kuti vechidiki vakawanda zvakadai vange vachipondwa munguva iyoyi
semafungiro angu ini yakanga iri nzira yeku kanda kuchishidzira vana vechidiki kuti vasawane chekuita mukuedza kuzvisunungura vavariro yavo iri yekuda kuchishidzira nekusenda yandingati meseji pachirungu kuti if you do this unotakatika
tiri kuonawo kuti hapana munhu akasungwa pamhosva idzodzi munoona sei
ndo zvinongozadzikisa kuti hurumende yatinayo ihurumende yehumbimbindoga ihurumende isinei neupenyu hwevanhu vanhu vakatora tondera indira handingati vanozikana asi vanhu vakatosvika zvokuti dai kuri kuti tine mapurisa ari kuda kuferefeta angadai akaferefeta ari kutoziva kuti nhingi nanhingi tingadai tine munongedzo wokuti munhu akatsakatika maringe nezizi zvimwe chete izvo nana Peter Chokururama maurayirwo aakaita akanga ari kupondwa kwaita kunge vari kupondwa mombe naizvozvo panofanira kunge pakatosara humbowo wekuti asvimboda mupurisa akatrenwa tereki kuti abake kuti izvi ndo zvaitika
asika iro batowo reZANU PF rinomboti imi veMDCT munomboitawo zvemhirizhonga izvi
ngatimbotangai tataura nenyaya dzevanhu vatiri kuziva vakaurayiwa tondera indira Peter Chokururama Kane Nyeve Kauzani where are they and what happened to them before takuzotaura kuti imimi munomboitawo tingaite here nyika yekuti ava vari kuponda vanhu nokuti vari kuti ava vanombopondawo sehupi humbowo hwaanahwo uye ndiani atinonzi isusu takauraya kana kurova
mataura emi kuti semaonerenyu kupondwa kwevanhu uku kwainge kwakanangana nenyaya yekuti vechidiki vasapinde munyaya dzezvematongerwo enyika mungati zviri kushanda here
handifunge kuti zvinoshanda nekuti vechidiki ndinofunga kuti vanotozviziva pavanenge vapinda mugwara rekuda kuzvisunungura vanenge vachiziva matambudziko atinenge tichizotarisana navo muhondo iyoyo
aiwa tinokutendai zvikuru mukoma kuda matibiri nekupinda muchirongwa chedu
vaita accomplishing thank you so much
avo vanga vari mukoma kuda matibiri vanoona nezvekudzidziswa kwegwara remusangano mubato rinopikisa reMDCT anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ndokusiyai maoko aJonga Kandemiri.
Iye zvino tokuendesai kuchirongwa chedu chechitendero uko muchanzwa hurukuru yatakaita naBishop Godfrey Taonezvi veAnglican Church Masvingo Diocese.
Jesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu munondipa simba
Jesu simba rangu
simba rangu
Jesu simba rangu
Ninonzi Bishop Godfrey Tawonezi, ndiri Bishop we Anglican Diocese of Mafingo. Tine madiocese anokwana kuita iwo mashanu, rimwe iri Harare, Manicaland, Matabeleland, Central Zimbabwe, naiyo ino Mafingo.
Nderipi basa guru rinoitwa nekereke yenyu?
Tinoita mabasa akati wandei. Donzo redu guru ndoro kuparidza vhangeri. Asi mukuparidza kwatinoita uku, tinotarisawo magariro evanhu panenge pachida kuti vanhu vasimudzirwe upenyu hwavo. Sezvakaita imo muno mudiocese reMasvingo, takabatsirana nevanhu kwemakore apfuuraya munzvimbo dzine malaria, tichivapa matreated mosquito nets anosvika ku65,000. Uye tine zvikoro zvatinazvo mumaruwa. Sezvakaita kushurugwi rurawo tine zvikoro zvina. Kwachivi tine chikoro chimwe chete. Kubhohera tine zvikoro zvitanhatu. Kuchikomba tine zvikoro zvina. Muzvikoro imomo tinenge tichiitawo zvakare supplementary feeding. Uye sedhaisisi zvakare tinopinda munyaya dzezveutano. Tine kliniki yedu hombe iri padaramombe mission. Uye pane zveutano izvozvi tiri kuita urongwa sedhaisisi Masvingo. Kupinda mumachechi edu mudhaisisi riri rose nemunzvimbo munowanikwa machechi edu macommunities iwaya, tichiedza kudzidzisa vatenderi vedu pamwe chete nemacommunities panyaya dzeHIV stigma and discrimination, kuti vanhu vanoraramawo neutachiona vasave vanotarisirwa pasi kana kusemwa kana kusiyirirwa pane zvimwe zvinenge zvichiitwa nemamacommunities. Tine zvakare yatinodaidza kutiyo skill center, apo panoenda vechiduku vachinodzidziswa zvemaoko.
Zvamataura zvizhinji Bishop Taone, zvinhu zvinoda mari. Kereke iri kukwanisa sei kurarama tichinzwa kuti vazhinji vari kungochemawo nemamiriro yeupfumi hwenyika?
Tine shamwari dzedu dzatinadzowo dzinobvawo mhiri kwemakungwa dzinenge dzichitibatsira.
Nhasi ishoko ripi ramungapa kuvateereri Bishop Taone zvirinobva mubhuku dzvene?
Ya, ndingangoda kuti ndive ndinogoverana nemhuri yeZimbabwe. Ndakatarisana nendima yaAmos chapter 7 kubva paverse 7 kusvika pa8. Ndichaverenga ndima iyoyi inotiwo, ndakaonazve chimwe chiratidzo chakabva kuna tenzi. Muchiratidzo ichi ndakamuona akamira pachidziro chakavakwa netambo yokururamisa nayo. Akabata tambo iyi muruoko rwake. Akandibvunza achiti, "Nai Amos, uri kuoneiko?" Ini ndikati, "Tambo yokururamisa nayo." Ipapo tenzi akati, "Ndiri kushandisa iyi tambo kuratidza kuti vanhu vangu vakaita sechidziro chakaungama chinoda kururamisa mitambo. Handichadzorizve mwoyo wangu maererano nekuvaranga." Ndima yandaverenga Amos 7, verses 7 to 8. Pandima iyi yandaverenga iyi, Amos aiprofita ari pakati pevana veIsraeri. Panguva iyoyo vamwe vanhu vemuIsraeri vaizunganidzira pfuma zhinji kwazvo vachidzungirira varombo. Uori hwanga hwakatekeshera kusanganisira kumatare kwaitungwa dzimhosva. Utungamiriri hwezvematongerwo enyika hwakange huzerewo zvakare nehuori. Haiedze kunamata vana veIsraeri vakange vafuratira Mwari wavo. Mwari vakadaidza Amos panguva iyi kuti asoropodze nokutsiura zvakaipa zvakange zvichiitika mukati meIsraeri. Zvechokwadi, Amos akatsoropodza asingazivi kana kutya sezvakaita hori hwakange huripo mukati meIsraeri. Mundima iyoyi tinoona kuti Amos akaona chiratidzo, kati yatingati vision pachirungu. Muchiratidzo umu Amos akaona Mwari anova muvaki mukuru akabata tambo yekuriramisa kuvana veIsraeri pamusoro peutongi hwenyika hwakange husingatongi nenduramo, uye pamusoro peuori nekudzvanyirira varombo. Israeri yakange yaminama isina kutwasuka pamberi paMwari. Chidziro chinenge chavakwa chisina kutwasuka chinoputswa nomuvaki. Israeri nekusatwasuka kwayo yazvosvika pakurangwa naMwari. Nhasi uno Mwari vakabata tambo yokururamisa kuvana veZimbabwe. MuZimbabwe hori wapfunya chisero. Ane zvematongerwo enyika hazvina kujeka. Upfumi hwenyika hwaenda kumawere. Kodzero dzevanhu hadzicherechedzwa. Tambo yokururamisa yakabatwa naMwari muruoko rwavo. Iri kuratidza kuti Zimbabwe yaminama. Izvi zvinoreva kuti mwari vachazosvika pakutiranga. Ibasa remunhu woga woga ari muZimbabwe. Angava ari muhurumende kana kuti asiri muhurumende, anoshanda papi nepapi kana kuti asingashandi, kuti tose tirase tsika dzihuri, tirege kuzvunganidzira pfuma nokutsikirira varombo, tichenechedzewo zvakare kudzero dzevamwe vanhu. Tikadaro, tambo yekuraramisa yakabatwa naMwari muruoko rwavo inobva yaratidza kuti Zimbabwe yatwasuka, tobva tawana makomborero akawanda kubva kuna ivo Mwari anove musiki wedu.
Ava vanga vari Bishop Godfrey Taone Zvive, Anglican Church, Masvingo Diocese, vari parunare kuMasvingo neStudio 7. Kambo katinoshandisa pachirongwa chino kanonzi Jesu isimba rangu, kubva kuchikwata Christlike Choir. Iye zvino tokupai kambo magobo kubva kuna mushakabvu Simon Chimbetu. Nako kambo magobo kubva kuna mushakabvu Simon Chimbetu, tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Komisheni iri kufanofambisa mabasa mukanzuro yechitungwiza inoburitsa nechisimba midziyo muhofisi yameya uchitungwiza avakambomiswa basa. Mhuri dzinodarika 150 dzodzingwa pamapurazi maviri anoti Stanley neDorothy Moore ari pedyo necheGutu. Nhasi muchikamu chedu chechitendero manzwa hurukuru yatakaita naBishop Godfrey Taonezvi veAnglican Church Masvingo Diocese. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro. Ndini Jonga Kandemiri ndokusiyamina mutungamiri Nkomo.